Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The only problem that we may have is one of affordability to say.
Ambitsiko riri kwandere kuti vanhu vedu vanokwanisa mitengo iyi here sezvo mihuru yavo isina kuwedzerwa.
Potras inoti hapana chakaipa pakuwedzerwa kwemari dzekushandisa nhare mbozha.
Kutowedzerana zvakanyanya musangano wakatanga matirika vedu vakabudisa community nhasi semaminista yavoitana nayo mangwana vakutungamiri venyika vari kuuya kuti tizotsigira izvozvo posheni yedu yatichakomunicata kuna vanhu vese.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuBotswana kumusangano wakanangana nenyaya yekutengeswa kwenyanga dzenzou.
Vachamisa vanguri vakataura kuti takanyora tsamba, vakataura kuti tsamba dziya hadzina ani akapindura. Havangatauri mazita enhume akainda, asi ripo ripo ndechekuti varume ava vari kuwanza chibimbi ndoka.
MDC inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasi kutambira chikumbiro chavo chekuti paitwe nhaurirano. Kunyange hazvo vaMnangagwa vakamboti goni ravo rakavhurika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yehurumende inoongorora mashandiro emakambani enhare mbozha nemadande mutande yePostal and Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras nasi yaudza paramende kuti kukwidzwa kwemitengo yekushandisa nhare mbozha kana kuti data kunokodzera uye pachinambo chekuchema kuti mitengo ideredzwe. Nhengo dzedare reparamende dzinofanira kukurudzira hurumende nevemakambani kuti vawedzere mihoro inotambiriswa vanhu. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mukuru wePotras Dr. Gift Machengete vaudza komiti inoona nezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko kana kuti Information Communication Technology kuti mitengo iyi inoenderana nokukwirawo kwakaita mitengo yezvinoshandiswa nemakambani aya pakuita basa. Vati vakabvumira kukwidza mitengo iyi uye vanoona sokuti mitengo iyi ndiyo inokwanisa kuti makambani aya aite basa akwanisa kuramba achiwanawo cheuviri. Vati kunze kwekuchema kuti mitengo iyi idzikiswe, nhengo dze paramende dzinofanira kuchemera kuti mari dzemuhoro dzikwidzwe kuti vanhu vakwanise kuramba vachishandisa mbozha nhare dzavo nemasaisai eindanet.
The only problem that we may have is one of affordability to say.
Ambitsiko riri kwandere kuti vanhu vedu vanokwanisa mitengo iyi here sezvo mihoro yavo isina kuwedzerwa. Tikatarisa munhu anotambira 430 RTGS dollars anokwanisa here kutenga data?
If you have to fork out, are you in a position to afford?
Makambani emafoni, mbozhanhare nemamwe anoita zvemasaisai eindanet munyika akakwidza mitengo yavo nezvikamu zvinodarika zana svondo rapfuura. Uye vamachengete vati izvi zvinotevera kukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa nemakambani aya. Vatiwo iyi ndiyo mitengo chaiyo inofanira kuvepo, asi chingangonetsa ndechekuti vanhu vanokwanisa kutenga here kana kuti kwete. Semuenzaniso, mutengo wedata wakakwira kusvika pa2 cents yemari yekuAmerica megabyte rimwe chete. Vatiwo mitengo iyi yakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica.
So it's 1 cent for South Africa. For Lesotho it's 2 cents per megabyte.
Ku South Africa it's 1 cent per megabyte. Ku Lesotho it's 2 cents, Malawi 5 cents, Eswatini 5 cents, Botswana 9 cents, Mozambique inodura i 13 cents, per megabyte. Kozo weti isu Zimbabwe, tiripa 2 cents per megabyte.
And our Zimbabwe is 2 cents.
Asisa chigaro we committee wa Charlton Wendebe MDC, vauza wa machengete kuti havafanire kuenzanisa Zimbabwe nedzimwe nyika, vachiti vanhu vemuZimbabwe vari kutambura zvakanyanya. Vati vashandi vemusadik, vanotambira mihoro iri nani, uye vati mitengo iripo pari zvino. Inoratidza kuti vashandi vakaita sevarairidzi, havachatokwanisa kuramba vachishandisa mafoni kana kuenda pa internet. Uye izvi zvichakanganisa dzidzo munyika. Mashoko avaWende atsikirwa nemumwe mugari weMuharare vaStanford Nyatsanza, avo vati havabvumirane navamachengete.
Hatingati zviri justified ka nekuda kwekuti masalaries evanhu haana kukwira. Wangangodaro zvavo kuti maprices akangodongofanana nemamwe macountries ari muregion. But ngati tariseiwo kuti maeconomies enyika idzodzo neZimbabwe akafanana here. Tinoona izvo kuti Zimbabwe haisiri kuita zvakanaka in terms of the economy. Saka maprices avo abva awedzera namo yevanhu vari muZimbabwe.
Vanongora nyaya dzehupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati havawirirani navamachengete vachiti pese panowedzerwa mihoro mitengo yezvinhu zvese inokwira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuKasane, Botswana nasi kumusangano wakanangana nekuchengetedzwa kwenzou weKasane Elephant Summit uchapindwa nevatungamiri venyika dziri mugungano rinonzi Kavango Zambezi kana kuti Kaza. Nyika idzi dzinoti Angola, Botswana, Namibia, Zambia neZimbabwe. Uye dziri kuedza kubuda nechisungo chekuti dzibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou pamberi pemusangano mukuru weConvention of International Trade on Endangered Species kana kuti CITES in Flora and Fauna. Musangano wekuKasane wakatanga nemusi wechishanu uchitarisirwa kupera mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika nezviwanikwa, amai Priska Mupfumira.
Vakatikoshera zvakanyanyisa nekuti sezvamunoziva nyika yedu dzisine nzou dzakawanda after Botswana ndisu munyika yese. Saka kuti dzinofambiswa sei, dzichatengeswa sei, dzinochengetedzwa sei, zvakanaka kuti tigare pamwe chete tiwirirane. Saka tofanira kuti tiite posheni yakafanana. Saka ndozvatirikuedza kuronga pamwe chete kuitira kuti tikwanise kuchengetedza mhuka dzedu, asi vanhu vanogara nemhuka vachikwanisa kuwana wokurarama yatinoti pachirungu improving their livelihood.
Asi pane zvamuri kunzwa kubva kune dzimwe nyika idzi, muri kuti pane kuwirirana here kuti motora danho ripi?
Isu tiri pamwe chete tiri 5
hongo
tiri kuwirirana chaizvo. Tirikutowirirana zvakanyanya. Musangano wakatanga matikika vedu vakabudisa community nhasi semaminista yavawirirana nayo. Mangwana vakutungamiri venyika vari kuuya kuti tizotsigira izvozvo posheni yedu yatichakomunicata kuna vanhu vese. Tiri kuwirirana pachedu tichiziva kuti vane dzakawanda sei, vane dzakawanda sei, tingabatsirane sei. Nokuti Botswana neZimbabwe ndisine dzakanyanyisa kuwanda nzou.
Asi hazvizonetse here ipapa apa maimupfumira kuti Zimbabwe neBotswana ndo dzine nzou dzakawanda, asi vamwe vane imwe chete kana kutoshaya ndo vanozoita kunge vane masimba pakuti nyanga dzacho dzotengeswa here kana kuti kwete?
Aiwa, nyaya iripo apa ndeyekuti isusu tiri kuti seKaza ndo nyika faidza ndikutaura. Hapana chakaoma. Zambia havanadzo, Namibia havanadzo, kuAngola dzichiri shoma. But vada kuti dziwandewo netakavhura kadzichingofamba dzichitenderera. Saka pachedu hapana dambudziko ramukedza kutaurerwa. Vangatonetsa ndo vanhu vari kunze kwenyika, kunze kweAfrica, vanoda kutiudza kuti fambai makati. Ndo zvatikedza kuona kuti isu tikanga takabatana sezvataita saiko zvino neBotswana taakunyatsowerana panyaya dzacho idzodzi dzese zvokuti mutungamiri wedu wenyika vari kutosvika izvozvi kuno kuBotswana kwatiri.
Gurugota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika nezviwanikwa, amai Priska Mupfumira vari parunare kuKasane kuBotswana. Mutungamiri Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nasi vashanyira dzimba dzemuturikidzwa dzematapi dziri mumusha wembare kunozvionera voga. Basa rekugadzirisa dzimba idzi riri kuitwa nekanzuro yeHarare ichibatsirwa nehurumende pamwe nekambani yeFGC Zimbabwe. Basa riri kuitwa padzimba idzi rinonzi rinosanganisira kupenda kunze nemukati, kugadzirisa pombi dzinotakura tsvina uye mvura, magoni nemafafetera zvakapwanywa zvinonziwo zviri kugadziriswa. Vamunangagwa vanonzi vati vafadzwa zvikuru nebasa riri kuitwa iri sezvo dzimba idzi dzave kugarika zviri nani. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association, amai Lorraine Mupasiri, vanoti kunyange hazvo riri danho rakanaka rekugadzirisa dzimba idzi, zvanga zvakakosha kuti kugadziriswa uku kutangire mukati sezvo murimo mune utano hwevanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Panyaya yekushanya kwapresident kumatapi flats, isusu sekirati takaendawo ikoko kuMbare tikanoongorora uye nokutaura naivo vagari vemuMbare imomo. Chiri kuitika uku kuMbare ndechekuti iko zvinezvi maflats ayaya akapendewa. Takanyanya kuitwa kupendewa kwemaflats. Asi mamiriro akaita mukati nemaflats iyayo inyaya inosiririsa zvachose ende inyaya inorwadza pamusoro paizvozvo. Nokuti chiri kuitika ndechekuti matoilets especially sewer system yacho haina kutombogadzirwa zvachose. Saka tinoda kuti tinyanyotariswa nokugadzirwa mukati memaflats kwete gunzi. Isusu chataitarisira sekirandi chekuti hurumende yaifanirwa kudai yakanyanya kutanga nemukati. Nekuti zviri kuitika mukati memaflats imomo ndizvo zvinotokanganisa utano hwevagari vemunzvimbo idzodzo. Saka isu taitarisira kuti sehurumende pane kuti vatange kutarisa nekupenda maflats kunze kuyako, vatange nekugadzirisa nyaya idzi dzakaita sematoilet nekutarisawo kuti vanhu vakawana mvura yakachena yekunwa, kuchengetedza upenyu neutano hwevanhu ivavo kutanga vasati vatarisa nyaya dzekuti maflats apendwe kunze.
Asi taonawo mifananidzo yaiswawo pamadande mutande ipapa, vari kurakidza kuti mukati makagadzirwa.
Hamusiri mukati mese. Actually ukatarisa kuma pictures avataridza mukatarisa nzvimbo dzekuti dzinganzi dzakabatwa-batwa dzikagadzirwa, handiti modzikombeya nedzisati dzagadzirwa. Tingataura kuti in terms of percentage it's actually less than half nzvimbo dzinganzi dzakagadzirwa pese. But maflati mazhinji ekuMbare ikokoko vanhu vachiri kuchema-chema inyaya yemamiriro akaita mukati memaflati iwayo.
Asi iro danho ratorwawo rekutanga kugadzirisa misha inogara veruzhinji iyoyi zvakaita sematapi flats iwaya, munoritambirawo seiwo sesangano?
Isusu tinoona zvedu kuti idanho rakanaka. Saka kana kuri kuti zvinhu zvinenge zviri genuine zvichiitwawo zvakanaka zvichifadza nevagari vacho, zvinhu zvatinotambira nokuti isusu sekrando zvatakamirira.
Avo vangu vari mukuru wekra, amai Lorraine Mupasiri, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatungamiri vemamumapato ezvematongerwo enyika vakapinda musarudzo yemutungamiri wenyika vasangana nhasi kumuzinda weState House uko vagamuchidzwa zvakaunganidzwa nemakomiti mana akaombwa kuti agadzire waro hwenhaurirano dzekuunza kugadzikana munyika. Mutedzeri wemutungamiri werimwe remapato ari kupinda munhaurirano idzi reMDCT vaObert Gutu vanoti vatungamiri vemapato avo vave kutarisirwa kuchitambira zvakakomekedzwa nemakomiti aya pamberi pekuparurwa zviri pamutemo kwenhaurirano idzi musi wa17 mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yaita vaGutu naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndoda kuti vateereri vazive kuti nhasi musi wemuvhuro vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika nevamwe vanga vari maindependent presidential candidates muelection yegore rakapera vasangana kuState House muHarare. Chinangwa chikuru chekusangana kwavo changa chiri chokuona nokupiwa tingangotiwo maripoti back kana kuti magwaro emakomiti aya akavambwa kana kuti akavumbwa ari mana for thematic committees dzakupa maripoti adzo kuma principles kuti vachimakwenenzvera nokuona kuti angazobatanidzwa sei, nokuti vatereri vangada zvekuziva kuti urongwa huripo ndehwekuti musi wa 17 May pachange pachiita iyo official launch National Dialogue.
Zvakaunganidzwa nemakomita zvabva zvangotambirwa here ipapo nevatungamiri?
Maripota akanyora, maripota akatoreba chaizvo, jonga ukamaverenga unoti anotoda nguva. Mapeji acho akatowanda, you know, committee by committee, zvokuti ndiona sokuti vakuruwo maprinciples vachadawo kuti vawanewo nguva, ndosaka vazvipa nguva before date relaunch rasvika kuti vanatsodzeya nyaya iyi. Handipo kuti nyaya yekuti vakakonditi vangangoidzeya yongonzi yapera zvemudenga denga nokukasika, nokuti maripota achakati rebei.
Kune vamwe vagoti vari kuti nhaurirano idzi hadzina kwadzinosvika kana mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vasiri mumwe wevanhu vari munhaurirano. Munoti iwemi?
Isu seMDCT takagara tichibuda pachena tichiti mwana wese weZimbabwe ane kodzero yokuva ane etingangoti muchirungu essay mumatongerwo enyika yake. Chinenge chichingodikana chete ndechekuti sevana veZimbabwe ngatiisei misoro yedu pamwe chete. Saka kune vaya vanoti isu kana tisipo haivhiwi, ndinoti hangu ini sori havo, zvino iri kutovhiwa vachida vasingadi.
Avo vanga vari muteedzeri wemutungamiri weMDCT vaObed Gutu vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mutauri weMDC inotungamirwa navachamisa vaJacob Mafume, vanoti bato ravo harisi kuzopedza nguva richipinda munhaurirano nemamwe mapato asiri vamunangagwa. Vanotiwo bato ravo rakanyora tsamba dzakawanda kwazvo kuna vamunangagwa kuti vaite nhaurirano navachamisa asi havana kuwana minduro.
Vachamisa vanguri vakataura kuti takanyora tsamba, vakataura kuti tsamba dziya hadzina ani akapindura. Havangatauri mazita enhume akainda, asi tsamba takavanyorera kuti tinogadzirisa nyika nenhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa. Nhaurirano ndo yavari kuramba vachizama-zama zvavari kuita.
Tingati kuedza kwamuri kuita kuti paite nhaurirano pakati pava Chamisa navamunangagwa, zviri kureva here kuti sebato reMDC mava kutambira manje kuti vamunangagwa ndo mutungamiri wenyika, nokuti ndo zvimwe zvamairambira kuti mugare pasi navo muchitaura?
Vamunangagwa mutungamiri weZANUPF, haazi mutungamiri wenyika. Dai anga ari kutungamira nyika, nyika yacho yadi iri kufamba. Zvino ava nyika yacho haina utano, ikonomi havachina, havana kana mari yenyika, havana kana chii chinotaridza kuti vari kutonga nyika. Kungofamba munhu achingozvitundumadza achiti ndiri kutonga. Asi chavari kutonga iZANUPF. Saka tiri kuti semukuru weZANUPF hatingakoni kutaura navo nechinzvimbo chavo ichocho.
Tiri kunzwa kuti nhaurirano dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika dziri kuenderera mberi. Imiwo sebato muchine mukana wekunge muchibatana nevamwe mapato iwayo, zviri muurongwa hwenyu here?
Isusu hatibatani nevanhu vari kungozva mari, vari kungopura mari yenyika. Hazvina zvazvinotibetsera kuti mazero oungana haana chaanowedzera. Saka isusu hatina nguva yekufoera tichiparadza mari yeruzhinji weZimbabwe. Nguva yatiinayo ndeyekuti vamunangagwa semutungamiri weZANUPF vakada kuchitaurirana nesu, vakada kuchitaurirana navachamisa, tinomira totaurirana. Kana vachiri kuita mahumbwe nevamwe avo vavari kutamba navo, aiwa mahumbwe wavo ngavaite. Isusu hatina nguva, nguva yedu ndeyekusunungura veruzhinji veZimbabwe. Taenda mberi necongress yedu tozosangana pakuyambuka patichaonawo kuti zvinofamba sei.
Vanga vari mutauri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo vanzi vange vachienda kuBotswana. Apo zvikoro zvizhinji zviri kuvhurwa mangwana, vamwe vechidiki vamiswa pamberi pedare raMajor Street muBulawayo nhasi mushure mekunge vasungwa pakupera kwesvondo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzeguta vachiita zvemafaro zvakapfurikidza mwero. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki avapinzwa mudare vari muzvikwata zvakasiyana siyana uye pasvika Studio 7 paTrade Gold Magistrates Court taona vamwe vane chisama vakaungana pamahofisi evachuchisi apo vange vachiongororwa kuti vabva zera here kana kuti kwete. Pasi pemutemo wemunyika munhu anenge ari pasi pemakore gumi nemasere anenge achinzi apara mhosva anonzi aiswe mumaoko evabereki vake kana vamwe vanhu vanomuchengeta. Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri wemapurisa muvulawayo Inspector Bed Nico Nqube vakaudza rimwe bepa nhau rehurumende reChronicle kuti mapurisa akasunga vechidiki vanosvikazana nemakumi matatu nemumwe vane makore ari pakati pegumi nemana nemakumi maviri nemana nemusi wemugovera. Inspector Nqube vakatiwo vechidiki ava vakawanikwa vaine zvimwiwa zvinodhaka zvakasiyana siyana pamwe nemapiritsi. Vamwe vevechidiki ava vatanhatu vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutyora chimwe chikamu chemutemo wecriminal law codification and reform act vachinzi vakawanikwa vachitamba zvine ruzha vakavhura redhiyo yavo yavairidza zviri pamusorosoro vari mucentenary park. Vatanhatu ava avo vange vasina gweta rinovamiririra vanosanganisira Tatenda Mupofu uyo ane makore gumi nemasere uye ari mwana wechikoro. Vatanhatu ava vabvuma mhosva yavo mutongi wedare vafranklin Mkwananzi akaregedza vachienda kumba mushure mekuvapa yambiro yekuti vasazowanikwazve vachiita mhosva yakadaro. Vamwe vatatu avo vabvezera vamiswawo pamberi pedare rimwe chete uye vanzi vachapiwa mutongo wekuita community service. Vechidiki muvulawayo kusanganisira vakawanda vanoenda kuchikoro vanosangana vachifara zvakapfurikidza mwero vachiita zvisina hunhu panovharwa zvikoro uye kana kwasara mazuva mashoma kuti zvikoro zvivhurwe. Reverend Hussein Swanda ndiwo mukuru wesangano reZimbabwe Christian Alliance. Sangano iri rinomboita zvirongwa zvekudzidzisa vechidiki tsika dzakanaka uye kuipa kwakaita kutora zvinodhaka kana kuita zvepabonde vanhu vasati vabvezera. Reverend Swanda vanoti vanhu vanofanirwa kubatana kuti vaedze kupedza tsika iyi.
Tave nenguva yakareba explaining kuti vabereki should take my responsibility and ensure kuti vana vanokoshesa nyaya yechikoro.
Zvichakadaro zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa mangwana uye vana vemabhodhingi vakawanda vatoenda nhasi asi vabereki vari kuchema-chema nekudhura kwehanzu dzechikoro nemari yechikoro yacho. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Spambi ati zvinhu zvechikoro hazvisi kutengeka.
Zvinhu zvatiomera. Ini ndiri retired asi ndine vasukuru vanendava ndakasiyiwawo zvino fizi neuniform unongoona iwinda inoii uniform yava kuchinjwa vakuda iwinda uniform mari yacho iri kudaidzirwa icho hatichaikwanisi.
Ndakamirira Studio 7 muulawayo ndini Taurai Shava.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Prince Harry vekuBritain nemudzimai wavo Meghan vamatsirwa nemwanakomana nhasi. Muzinda weBuckingham Palace wazivisa nhasi kuti Prince Harry vange vari padivi remudzimai wavo apo anga achibatsirwa. Prince Harry mbune vazobuda kunze kwemba yeWindsor Castle vachitaura nevatori venhau nezvemwana mutsva uyu. Vati havasati vamupa zita asi vachaita izvi mukati memazuva maviri. Vanhu vane chirwere cheshuga vanoti upenyu hwavo hwave munjodzi sezvo mishonga yavanoda iri kuramba ichiwedzerwa mari zvekuti vave kupota vachimboregedza kuinwa. Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti bumbiro remitemo renyika rinoburitsa pachena kuti nyaya dzezveutano ikodzero yevanhu.
Bumbiro remitemo reZimbabwe reconstitution ya 2013 rinopa zvizvarwa zvemuZimbabwe nevagari vemuZimbabwe yatinotiyo kodzero yehutano. Zvichireva izvo kuti idonzvo rehurumende rekuona kuti mwana wega wega weZimbabwe kana kuti mugari wemuZimbabwe akwanisa kuwana hutano hwakakwana.
Asi kune vane chirwere cheshuga vakaita samai Heather Koga izvi zviroto pari zvino.
Mishonga yacho inodhura zvekuti vanhu vakawanda havakwanise kuiwana kana kuiafoda mwedzi nemwedzi. Ndingati zvinoenderana nekuti munhu wacho ari kurapwa nemushonga upi. Pane mishonga yemapiritsi yakaita sana metformin nana glibenclamide. Ndingati pamapiritsi makumi matatu 30 nogona kuda something like $2, of which vanhu vakawanda vanenge vachida more than 30 pamwe dzanogona kuda kana mishonga pamwe anenge achinwa mapiritsi kana 4 pazuva, 2 mangwanani 2 manheru, anoda kana 120. Zvekuti mapiritsi ndingati vanhu vakawanda vanenge vachida zvekuma kana 10 US pamhando yega yega yemapiritsi anenge achinwa. Then tikazotarisa insulin ndoinonyanyodhura. Tikatarisa yatinoti yakachipa yacho inorange yanongati zvekuma from nana $13, $15 papenset yega yega.
Asi mutungamiri wesangano rePharmaceutical Society of Zimbabwe vapotifa Mwendera vanoti ivo vari kutenga mishonga ichidhura, nekudaro hapana zvavangaitewo.
Vazhinji vari kutarisira kuti mafamasi kana vanotengesa mushonga vanga vachishandisa rate ezvi rate iri kupiwa nemabhengi. Asi chiri kuitika nekuti kumabhengi uku hakusi kunyatsokuwanika mari zvine mwero wakakwandirana wekuti tinokwanisa kuwana mushonga yese. Mafamasi mazhinji ari kushandisa rate yeold mutual implied rate. Iyi rate iyi iri pamusoro kudarika yekubhengi.
Chii chaizvo chinoitika kana munhu asina kunwa mushonga weshuga? Tabvunza Dr. Henry Madzorera, avo vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa.
Kuwandisa kweshuga muropa kunouraya, kushomeka kwayo kunouraya. Vanhu vechirwere cheshuga vakasanwa mushonga yavo zvakanaka, shuga yavo inotanga kukwira. Kukwira kwainoita inotanga kukanganisa tsinga dzavo, inotanga kukanganisa maziso avo, vamwe vanopedzura vapofumara. Inokanganisa tsinga dzavo dzemakumbo dzemaoko, vamwe vanopedzura vaora makumbo ozogurwa zviya zvatinoti gangrene. Inokanganisa mwoyo, inokonzera maheart attack. Chirwere cheshuga hachina nhengo yemuviri yachisinga affect, mastroke anowanda and so forth.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi vachitaura nevatori venhau muna zvita, vaMoyo vakatenda kuti mishonga munyika yainge iri mishoma, vakati izvi zvaikonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze. Vakati pagore Zimbabwe inoda mari inosvika mamiriyoni makumi masere nemashanu kuti ikwanise kutenga mishonga inokwanira vanhu vose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum. Munhau dzemitambo, murayiridzi mutsva weDynamo Tondirai Ndiraya aunza mufaro kumaGlamour Boys. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Ndiraya aunza mufaro muDimbare mushure mekutora mapoints ese matatu nekurova ZPC Kariba 1-0 mumutambo uyo wakaunganidza chaunga munhandare yeRufaro. Mapoints matatu atora auya mushure mekunge Dimbare yakashanya kuBulawayo ndokunoita mangange 1-1 mumutambo wake wekutanga mushure mekutora basa iri kubva kuna Lloyd Mablanyo Chigove. Asi Ndiraya haasi kuzvitutumadza achitiye anoda kutenda vatambi vake nekubata basa nemazvo kwavakaita nemotomoto.
Vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi, saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Kukunda uku kwafadza vatsigiri vemaGlamour Boys zvekuti nhengo yeDynamo Supporters Association vafano lengwani vanoti chitima cheDynamo chasimuka zvekuti hapana achachimisa.
Isusu tinoataka atimire takutouya zvachose izvozvo.
Asi vasati varota zvemukombe, Dimbare inofanira kutanga yatarisa zviri kubva mumusha mevavakidzani vavo. Vavakidzani vavo vemakepekepe vaswedera pedyo neutungamiri hwegungano iri mushure mekurova Harare City 1-0 ndokupinda mapoints gumi nematatu, point imwe chete pasi pechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum. Magreen Machine ane mutambo wavasati vatamba neBlack Rhinos uyo vakakunda vanoenda pamusoro pegungano rePremier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Vatereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro mangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 6 Nkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele iuniform, kukhwele amabhuku, kukhwele amaballpoint, amapenseli, okusho khona ukuthi kakusoze kweneliseke, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya.
Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ukuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye.
We had to look at the most efficient operator.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili-sibili, okuyiyona ntengo esayivumelana. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhalekhukhwini lencingo olwePortras bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana. Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye kokusebenzisa. Kuthi le ntengo yempahla yesikolo ezamayuniform lazo zikhweziwe njengayo yonke impahla lokudla elizweni. Ngakwelinye icele, ababalisi labo bakhala ngeholo eliphansi besithi balakho ukubeka phansi amabhuku nqa kungathathwanga manyathelo okulungisisa lolu dubo lweholo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso ezimele ababalisi zithi isimo somnotho welizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo labo lingeneli ukuba bahambe emsebenzini nsuku zonke. Abazali labo bakhala ngembadalo yezikolo esikhuphuke kakhulu kanye lempahla zesikolo ezigoqela amayuniform lokunye kokusebenzisa, ngakho bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngoba isimo singesihle. Umnumzana Thembelani Dube, umsekeli wobona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yeZimbabwe National Educators Union, uthi isimo selizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba.
Thina njengenhlanganiso yababalisi silokudana kakhulu nxa sivula izikolo, isimo somkhono misimi sinje. Intengo yempahla iqansile, ababalisi iholo labo kaleneli, esikhangele ukuthi sizathi sivula abaningi bakhona baza kwenelisa ukuthi bahambe emsebenzini. Ngokunjalo ke ngeke kumangalise ukuthi ababalisi bafisa ukuthi bagcine bebeke phansi izikhali.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, uthi umumo welizwe ungagcina ubangela ukuthi abantwana bengafundi begcine besiba izigebengu, amankazana agcine ethengisa imizimba.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele iuniform, kukhwele amabhuku, kukhwele amaballpoint, amapenseli, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya. Nxa bengasafundanga bazangena kulokho esithi yibusela ubugebengu lezinto lezi ezihlukahlukeneyo. Abantwana abancane abangamankazana basebethengisa imizimba bezama ukuthi bazuze ukuphila.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association Association umnumzana Obet Masaraure uthi isimo somnotho esikhona elizweni senza kube nzima ukuba ababalisi baqhubeke besebenza ngeholo abaliholayo.
Tine dambudziko guru redzidzisi rekuti havasikwanisa kuwana muhoro unokwana kuti vazvitengerevo zvikafu zvekudya nemhuri dzavo.
Sikhathazekile ngesimo sababalisi ngoba inengi labo alila mali yokugada imichova ukuthi babuyele emsebenzini, kuthi abanye abala mali yokubhadala abantu ababo imali yesikolo.
Umnumzana Admire Ngwenya ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo uthi imbadalo yesikolo ikhuphuke yaphindwa kathathu.
Mini problem enilayo mayelana ngempilo yalapha eZimbabwe, into eziningi zikhwelile, le fees ikhwelile. Uma ngibuza ngefees ukuthi bakhwezeleni bathi bona into zonke zikhwelile, okufethi ukuthi nxa abantwana besikolo kumele badle isinkwa, isinkwa sikhwelile, so akwenzi ukuthi behlise ifees. Kunzima vele ukuthi abantwana babuyele esikolo kathesi, ngoba ifees ebiku-400 and something yakhwela kathesi bayithi 1200. Angikwazi vele ngawubiza ngithi kuyini lokho okwenzakala kithi la. Kunzima ukuthi abantwana sibabuyisele ezikolo.
Omunye wabasakhulayo ongumfundi uNkosi Mbambo uthi ubona kunzima ukuba babuyele esikolo ngoba isimo selizwe singavumi. Izikolo ziyavulwa kusasa loba isimo sezomnotho welizwe sihlukumeza uZulu. Abazali bakhalaza ukuba intengo zezigqoko zesikolo, imbadalo yezikolo kanye lokudla sekuqanise kakhulu okwedlula iholo labo. Iningi labazali lithi selidonsa nzima ngesimo esikhona elizweni, ngakho bacela ukuba uhulumende angenele alungise izinto. Inhlanganiso ezimele ababalisi lazo zithi kungenzeka ukuba ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo lingeseneli ukuphila elizweni lapho intengo ehlala ikhuphuka mihla ngemihla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamanje lamhlanje ukhulule abanye abasakhulayo abadume ngokuqoqa amadili athiwa ngamavuzu party, kwathi abanye bagwetshelwa ukusebenza emphakathini i-community service, abanye kodwa belokhu bevalelwe. Bonke betheswa icala lokungena emphakathini i-criminal nuisance kanye lokuthatha izidakamizwa. Umabhalani wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uxoxe lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 wasipha lolu daba olulandelayo.
Ye, ngamafeatures singathi yithe sibe imbangela yalokho njengezakhamizi zakoBulawayo. Sikwenze lokho sikhangela ukuthi isizwe sethu ikakhulu sikhangela kakhulu abatsha besesonakala esokusiba lokubola ukuthize. Njengalokho ke sasesukumela phezulu njengenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo ukuthi ngamaqhinga bani angathathwa ukuze kulungisiswe lolo daba. Ekuhlanganeni kwethu ke emhlangano esibe la umhla ka 3 esithi Presbyterian Church, saphuma lezi nqumo zokuthi kuqondiswe khonoko. Njalo singakahlangani emhla ka 3 besivele sike sabhala incwadi sasihambisa kuma stakeholders atsheni, amapolisa, abezemfundo, izakhamuzi, abepolitiki, ezinhlanganiso ezakhamuzi ezinye zabancane abasakhulayo, lezinye ezigayene ngezempila kahle zabantwana esingathi ngabo National Aid Council, ukuthi kungenziwa amaqhinga bani ukuze abantu bazame ukumisa lolu dubosho olukhona. So isenzo esenziwe ngamapolisa kasikuthi yinto ekade singayikhangelanga, besiyikhangele sibili ngoba yibo abakhangele ngezomthetho ukuze banqande intsha leyi ekade sisiba lokuganga ukuthize. Ngoba bese sinanzela ukuthi ngama-Saturday besingathi umgqibelo wokuvala izikolo owakuqala, lo mgqibelo wokuthi ngokugcina sebe siyavula izikolo, lalo mgqibelo wokuthi nxa kule trade fair bezokusiba lokuganga ukuthize okwenzakalayo, bathwala utshwala bayegida laba abagida khona. Kodwa kulokuganga phakathi, kulokunatha utshwala khonapho, kulokuya emacansini.
Ye, manje libone ngani lokhu kuzasiza yini?
Injongo yethu kade inkulu kakhulu yikuthi sizama ukuthi izitalada zakoBulawayo singathi i-city center kungaze kwagcwala ukuphithizela khona kuyana. Siyakwazi ukuthi abasebengakwenza ukuthi bahambe baye kwezinye izindlu ezikhathana. Kodwa-ke njengoba kathi sasitshilo ngaphambilini ukuthi sokusenzakala ezindlini, nabadala kabaphakame bakuqondise. thina injongo yethu kakhulu ukuthi izidalada zakubulawayo zingazagcwala indawo naleyi ekade sinyakazela okwakwabonakala kulelani langa sibenyakazela phambi kwabo vista laphana sebedanyile. Siyakwazi ukuthi sebehlehlele emuva kade sebengabendaweni ezicashileyo. Kodwa-ke laphana sengumlando wethu sonke ukuthi lo babonayo kasibakhuzeni, kasibizeni amapholisa ukuze khonokho abakwenzayo bangaqhubekeli phambili bekwenza. Labazali ngemakhaya siyabakhuthaza ukuthi kababe lo mlando wokukhuza abantwana. Ngoba amapholisa wona wodwa ngeke benelise ukuthi bahambele ezindlini besiyatheka ukuthi endlini kabandi kwenzakalani. Kodwa abazali le community kumbe singathi nje abantu in general labo kabaphakame bancedise ngoba okwenziwa ngumntwana kamakhelwane lawo wakho umntwana ngakwenza. Kungabe kungakakuthinti kathesi kodwa mhlaso kuthe owakho layo waphatheka lapho ezananzela khona ukuthi into abayenzayo wayiqondanga ayiqondelanga bona njalo wayilungelanga futhi ubani umphakathi.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube umabhalani wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Amadili la awokuganga athiwa ngamavuzu party avikwa esebahile edolobheni la koBulawayo. Thiyani indlebe ngo 6 o'clock ekuseni lapho umnumzana Dube azachasisa ngokwenzakala kumavuzu party la.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhale khukhwini lencingo Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kumbe iPotras bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana kodwa asegqibe inhlelo zawo zokuhuga abasebenzisayo ngentengo ephansi ama promotions. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe umqondisi wePotras umnumzana Gift Machengete edalela eParliamente lapho ebuzisiswa yikomiti ebona ngokwethulwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. UMachengete ukhuthaze amalunga aleli dale ukuba akhankasele ukukhwezwa kweholo lezisebenzi hatshi ukwehliswa kwentengo yokusetshenziswa kwabomakhale ekhukhwini lencingo ngoba abamankampani la womathathu engazange angezelela intengo.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili-sibili okuyiyona ntengo esayivumelayo. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Inkulumo kaMachengete iza ngemva kokuba abamankampani abomakhalekhukhwini womathathu abalisa e-Econet, Net1 le-Telecel bengezelele inhlawulo zokusebenzisa ubulembu eyedatha. Kodwa uZulu osebenzisa indlela zokukhulumisana zebulenjini abagoqela labosomabhizimusi bathi iqonge kakhulu lintengo. Unkosazana noMathemba Moyo ngomunye wabosomabhizimusi abakhankasela ukuthengwa kwempahla yabo ebulenjini.
Indaba leyo yokuphela kwedatha leyo ayingiphathi kahle, ayingihambi eqinisweni ngoba ibhizinesi uthola ukuthi ule business yenza ibhizinesi online but then awusakwanisa ukuthi uyenze ngoba ibhajethi yakhona yabe ingasakuvumeli ngoba idatha yakhona sikhwele off. So mna vele lokhu ayingidodi nje hayi.
Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokuphazamisa umsebenzi wabo.
Intengo yedatha isibisele emuva kakhulu especially nxa sizama ukuthi siziphi indlela esizama ukuthi siziphilise ngayo si-advertise lapha kuma-WhatsApp kuma-social media manje nxa sokunje akusasebenzeki sokunzima sokudula.
Enye ingcwethi kwezomnotho ekhokhela kumisebenzi yokucubungula ngawo ngaphansi kwenhlanganiso ye-Labour Economic Development Research Institute in Zimbabwe, LEDRES, uDr. Godfrey Kanyenze uthi lesi simo singalunga kuphela nxa uhulumende engazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
And the Minister of Finance has pointed out that the recklessness in terms of fiscal policies easily.
Umphathi intambo wezemali uhlezi ekutsho khonoko ukuba ungaziphathi kwakhe uhulumende kwezokuhlonipha imithetho ayabe eyibekile kuyiyona ndaba esibangele leso simo sezomnotho. Kumele sidinge isisusa senkinga ilizwe libhekane lazo. Kungakho sisithi uhulumende kumele azinike. Sithi thina silomlando, uhulumende nguye olomlando omkhulu.
The buck stops with us.
Imizamo yokukhulumisana labenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eye-Consumer Council of Zimbabwe, CCZ, yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labazali labafundi izikolo zivulwa kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo uhlangene lomunye wakhe wele Russia uSergey Lavrov lamhlanje kulokufuthelana phakathi kwamazwe omabili alembono ehlukeneyo ngesimo sengxabangxoza yombusazwe esiseVenezuela. Imuli esikhosini yakweleBritane isibusiswe ngengane engumfana lamhlanje. UZulu lentatheli izindaba ebezilinde kwensuku ezimbalwa esigodleni senkosana uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle zamukele ngenjabulo umbiko ukuthi uDuke loDuchess of Sussex bamukele ingane yabo yakuqala lamhlanje. Abenhlanganiso yabelaphi bakweleMelika yabe Operation of Hope kuleviki basesibhedlela sempilo Central Hospital lapho abaze ukuzohlinza abantu inengi lingabantwana abazalwa belesimo sendebe ezidabukileyo esithiwa sona ipalate and lip cleft. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UDokotela Mora uthi iqula lakhe libunjwa ngodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe emsebenzini abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazowuqhelisa ukuze bahlinze lakobulawayo ngoba bananzelela ukuba abantu bahamba umango omude besiya eHarare. Lonyaka baqalele ukuhlinza kobulawayo kuthi ke ngeviki ezayo baye eHarare. UDokotela Mora uthi bazahlinza abantu abedlula amachumi amahlanu.
We've come to perform surgeries for babies and adults that have the cleft lip condition or cleft.
Puthe ngabe operation of hope balandu kuzoriphi abantwana bala ma cleft palate lama lip. Bakhangelela ukuthi ba operate 48. So today ngu day 2 we operation. We did 7 yesterday. Today we are going to operate on 9. 48 won't up to Friday. They raise about $12,000 to repair in China elalisa abantu abantu. Uthe iprogram yabukuthi babuye eZimbabwe bazoyenza whatever khona kwamali banida $65,000.
For the patients asleep in order to do the surgery, so the anesthesiology machines.
Umnumzana Ozias Ndlovu, isikhulumeli sesibhedlela sempilo, uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi amahlanu, kodwa uthi bakhangelele ukuthi kuhlinzwe abangamachumi ayisithupha.
Iviki lesilohlelo silabo dokotela abavela kwele America abe Operation of Hope abazo operate abantwana labadala abale problem ye cleft lip and palate. Sikhangelele uku operate ama patient angafika 60, but so far sile 52 esesibatholile. Ilanga lokuqala ku operate abayi 7 and lalamhla futhi sikhangelele ukuthi kunga operate abayi 7 kumbe 8.
Unkosikazi Nobuhle Mathendele osuka ePlumtree uthi uabonyiwe Ngwenya ube lendebe edabukileyo uhlinzwe izolo.
Umntakazi wakhe ngabongiwe ngwenya ube ele-gift trip nge-Friday wathola uku-operatwa izolo ngesande e-operate i-gift trip uzele 27 June 2017. Hayi, nibe ngelahlupho olukhulu kangako nje kuba ngathi ube munye anzima uphela ukuthi ubevulekele indebe.
Unkosikazi Kuhle Benkosi Mhlanga osuka eSt Paul's eLupane uthi indodana yakhe uSimphiwe yiNkosi Ncube wazalwa elesilakalaka lendebe edabukileyo.
Ngize ngokuzolungisisa umntana wami iclip lip palette. Ulungiswe ilip kwasala ipalette. Next trip bayilungisa. Hlupho lakho ukuthi kazange wamunya kuphela kodwa hlupho lakho iclip lip palette. Awusizakale ukuthi uthungiwe nasenjengabanye abantwana.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Muthanetha Ncube olendodana yakhe unkosi Mayibongwe Ncube owayethe isandla uhlinzwe lamhlanje.
Why the problem ukuthi wayetshile? So sasesithola nje uncedo laba babuyile bamu-operathile bamenza kwaba kahle iprocess yakhe yaba right.
Isakhamuzi sakobulawayo iLimkani Sithole uthi indodakazi yakhe yaqala yahlinzwa indebe kusasa ukhangelele ukuba ahlinzwe isilakalaka.
Warepair i-cleft lip kathi sezorepair ipalette. Iyaphumelela wayidawukile lapha lala ipalette kusasa. Ngavele ngangikhala siza ubuhlungu ukuthi kathi uNkulunkulu unike umntwana oyisimabani ngoba ngangaze ngibone umntwana onjalo lokho engazalwayo. So ngangiqala ngaye nalo lo mntwana.
Uhulumende weZimbabwe encedisana lenkampani yamaNamnede eShapes kunye neRotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso ye-Operation of Hope isike yaqhuba lomsebenzi emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye ase-Asia. Linhlanganiso ibunjwe ngodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo ukwenza lomsebenzi kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokuhamba lokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlangene lemithi. Lesimo esinje bengazwanga ngohlelo lokuhlinzwa kungelambadalo bakhuthazwa ukuba bafike esibhedlela seMpilo Central Hospital kumbe ukuya ezibhedlela eziseduze labo bezohlolwa. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo eleZanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa ukwele Botswana lapho angena khona umhlangano ohlaziya ngokulondolozwa kwendlovu zeganga. Umhlangano walamhlanje oyenzelwe esigodlweni sikamongameli State House eHarare ubikwa uhlaziye imininingwane yomhlahlandlela wenkulumo zamabandla la eyethulwa ngamakomiti amane abunjwa kumaviki amathathu adluleyo. Kodwa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ungakaze angene kulezi nkulumo ubengekho njalo. Unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT laye ubengekho ngoba kuthiwa uye kwelwatshwa esibhedlela seSouth Africa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe okunengi ngalezi nkulumo.
Sokusetheke amakomiti amathathu esesethiweke ayaphuma ke nalokho abakubunjelweyo namakomiti la angu-4 akhosela ke i-thematic ama committee anjengawe i-agenda setting ukuthi ukhonvena kuzaba kubani ukuthi abevaluation and monitoring committee kusiya njalo nje. So sesethiwe ke ama committee esesethiwe ama committee osokulandela ke sesiya kungaze kuhlalwe sokuza sethwa ke kube lama teams ukuthi oku-agenda kuza implementwa njani kuma thematic committees. Ngoba lawa amanye amakomiti ngakukhangela ke like almost like ama once off, but ikomiti esinye eyabe siqakathekile ngibona ngani nge-agenda ke ukuthi kuphume ke ama-teams ku-agenda ukuthi kuzasetshenzwa njani. Nxa sokwenziwe njalo ke ngibona ke sokuzayiwa kuma-provinces ngoba yikho kwavunyelwa nayo ukuthi kuyakuya kuma-provinces ngoba lezi nqoxo akuzange zibe zingxoxo ezingagoqela abantu, kufanele zigoqele abantu kwenzela ukuthi kwazakala ukuthi into ekhulunywayo iyahambelana labantu, kwazakala into ekhulunywayo abantu labo bayinvolve. Ngoba ungaze uthiye ibe yinto yama-politicians wodwa, kusuka kube lohlupho ngoba ama-politicians isikhathi esiningi basuka bacabange izithu lezikhwama zabo.
Kahle kahle kuyini okuyaba kukhulunywa ikakhulu kuma-provinces? Abantu babe betshelwani njengoba singakayizwisisi indikimba
inkulumo kayisiyonto ekuthi kuthiwa omunye umuntu uyabetshela omunye umuntu. Inkulumo yokuthiwa i-dialogue. I-dialogue itho ukuthi lawe uyafaka owakho umbono, lomunye laye afaka owakho umbono, bese likhulumisana ngembono eyabe ifanele. Yiyo okuthiwa ngesilungu i-dialogue leyo. Ngiyakwazi abaningi bayasuka bahlanganise i-dialogue lama-negotiations. Ama-negotiations zilabela ukunegotiate into ekhona elaphana. Kodwa ukukhulumisana ke idalo kuyabe kukhulumisana ukuthi hayi semunye sikumumo onje njengelizwe singawuqeda njani. Ngingabalisa into ezinjengokuthi kuhlala kuphikiswana ukuthi hey ubani kawinanga kuhle, ubani uwine kuhle, izethu kayilunganga ayezikuhle. Kuyafana ukuthi sikhulume ngento ezinjeyazo ukuthi ukwenzela ukuthi abantu nxa kungaba lokhetho bangazi bagcina sebesithi lo kayisiyowini leyo kodwa kuwine lo.
Alo-ke umnumzana Bednico Bebe, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esenkayi. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wethekelele umuzi weMbare eHarare esigabeni sezindlu ezelekeneyo zamaflats ezeMatapi ukuyazibonela ngawakhe amehlo umsebenzi wokulungisisa lezi zindlu owenziwa ngumanisipala weHarare encediswa nguhulumende lenkampani eye-FGC Zimbabwe. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsebenzi owenziwe kulezi zindlu ngokupenda kutsha phakathi laphandle kwazo, ukulungisisa impompi zamanzi lezezambuzini, amafasitela lokunye obesekudilikile. Umnangagwa ubikwa ejabuliswe kakhulu ngumsebenzi owenziwe kulezi zindlu. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eye Combined Harare Residents Association, uNkosikazi Lorraine Mpasiri, uthi lanxa kulinyathelo elihle elithethweyo lokulungisisa lezi zindlu, bekuqakathekile ukuthi lo msebenzi uqalisele phakathi kwezindlu hatshi ngaphandle, ngoba kulapho ukulomonakalo omkhulu. Ukuze lokho kufezeke, bekumele abantu abahlezi kulezo zindlu baqale bake baphume kizo, kutsho uNkosikazi Mpasiri. Kunjalo nje umongameli welizwe uthe esuka lapho walubhekisa kweleBotswana emhlanganweni ophathelane lokulondolozwa kwendlovu owekhasane Elephant Summit, wona ke ongenwa yinkokheli yamazwe akumanyano owekavango Zambezi Khaza. Amazwe abumba lumanyano ngabalisa eleAngola, Botswana, Namibia, Zambia kanye leZimbabwe. Amazwe la asemizameni yokuphuma lezibopho ezilakho ukuthi athole imvumo yokuthengisa impondo zendlovu phambilini komhlangano omkhulu wokulondolozwa kwenyamazana zendle owe-Convention of International Trade on Endangered Species, CITES. Umhlangano owekasane oqale ngolwesihlanu ukhangelelwe kuphela kusasa.
Ngiqome ntombazana qhude manikiniki ingoma kalikhwa okancube sigqibela uhlelo lothu lwamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izikolo ziyavulwa kusasa abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ezinye indaba ngo 6:30 ekuseni. Okwamanje salani ku Live Talk igama ngu Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.